It's slowly running out of the African Commission on Human and People's Rights. Musare Topsisono, Lachitio, Emukuru, and you guys in Babu and Gaza, Miss Ndangariro, Aregereku, Sumuta, Diri, Rikurita, Mutemo, Nekuti, Rinesh Gaza Kawanda, Shino, Biringa, Mairano, Nebuki, Regular Mutemo, Mairano. Nesigash Koko of Africa Commission on Human and People's Rights, Sigash Aita said declaration who can talk and naga for Mashoko. Lines Kuruta Mukana Kuchi no Panisa Kushandiswa Jisho Kupinda Kusora Muma Shokwevanu Kukanganisa for the Tio right to privacy. Kukanganisa Osakare Kungano cannot write to association.
Sika tichitaura ne hurumende kana kuti ne gurukota rezvemutemo vaziyambi vari kuti aiwaka vanodaidzira zvirango vanogona kuti vanhu vakawanda vatorasikirwe neupenyu nekudaro vanofanira kuti varangwe zvakaomara.
Zvatinongotaura ndezvekuti nyika yeZimbabwe haishandi yakazvimirira kana kuti island. Nyika yeZimbabwe ine mukana uyezve ine zviga zvainokwanisa kushandisa. Kuti inge ichiyanana nedzimwe nyika hazviti mumaoko ezvizvarwa zvenyika kuti nyika ipokane neimwe nyika kasi nyika mbiri dzinogona kupokana nyika nhatu dzogona kupokana zviri pautungamiri wenyika iyoyo kuti vagadzirise nhuna dzavanenge vanadzo.
Asika hurumende iri kutioka handiyo yega nyika ine mutemo wakadai zvekuti vanhu vese vangabva varwa bembera vachiti Zimbabwe iri kutonga nedemo.
Aiwa, isu tinoziva kuti kana bere roda kudya vana varo rinovapomera kuti vari kunhuhwirira kunge mbudzana. Chatinotaura isu ndechekuti mumuonero watiri kuita muzuva ranhasi hazvina kunaka kuti munhu wemuZimbabwe anzi anopedza upenyu hwese mutorongo nekuti ari kunzi ataura nechimwe chizvarwa chekune imwe nyika zvisina hurumende inenge yazvibhuyira. Kuti zvakaitika kupi kana kuti kunani ndeimwewo nhaurirano yeumwe musi kasi muZimbabwe inova iyo neutungamiri hwekutaura kuti tiri kuvakidzana nenyika dzepasi rose hatidi kusiya munhu wose kana ani zvake mubudiriro yenyika kana youya nezvigamba zvemutemo wakaita seuyu yaakuratidza kuti iberero da kudya vana varo.